Jonathan Brandon do garaku saborin and no message anna yo gona Zimbabwe she mutene ne nyara ramagaita pa dzikogaita mchinga mira kangari po ane mutenda wovese wakaita zvinhu zvakanaka pamberi kwedu ndokumbira kumhoresa mukoma wangu nanyene nemhuri yake kuchinoi ane golden band ane mukadzi wake ndokumbira kumhoresa masekuru angu kwagutu ndokumbira kumhoresa hama dzangu dzose ambuya vangu natezvara vangu vari kwachikwaka kugoesawo meseji kune mutungamiri wenyika emasoni munangagwa takamirira kuona zvamuchaita pamberi pedu ndiri takatarisira kuti tizotarisira change totarisira kuona hiscost tatisa kuona hunyani pauperi pepa tatisa kuona makambani makuru emuzimbabwe achivhurwa if you once led that intelligent organization in Zimbabwe so we are looking forward to your intelligence venue tichishanda nevana vese vezimbabwe hatikurudzirei tiite zvakamuche tibatane pamwe chete zvinoita chinhu chimwe chete chinobudisa kudza vana vedu mangwana amen
ya indocho Robert Mtebenyika ndirogara kubudiro budiro 4 ndokwandiri kutaura kuno kubati horidhe yatina ndokurudzirai ngendaa yekungoti vanhu totongotamba horidhe mune zvakanaka ihoridhe yekungotiwo tinosangana nezvinhu zvakasiyana siyana mataona mukati memugwagwa mumukuba kwatiri tine zvakawanda zvatinazvo mukumwa kwatinoita hwahwa mukwangwa waumu tingete tinokurudzirana tingete timwa zvakanaka ndozokurudzirawo hama dzangu dziriko kubota kwamarange kuchikwachiyadzoma kuti ndichingovafarisa zvekungoti makadizo nemuriko mune horidhe yakanaka nevana mama vangu variko kubhoyera uko ndingovafarisa izvo zvakare vari mugwagwa vari kufamba munzendo vari south africa hama dzangu ndingodzifarisawo zvakanyanya zvichingoti ndomashoko andinawo panguva zhinji
ndiri mapfumo sigauke ndiri kufona ndiri kulewis sifad south africa ndiri kufara neholiday yatiri pairi kuti takambozorora kuenda kubasa ndiine vana vangu zvangu pamba pano tichinakirwa neholiday iholiday yakareba yekuti tinokwanisa kuonana tichifara nevana vangu holiday ino ndakaiplanira kuti ndinenge ndiri pamba zvangu nevana tichifara vachindibikira maresipi avo avanokwanisa vachindipa masurprises tichienda shopping vachinotenga zvavanoda vachishopa vachibika tichidya ndichivabikirawo maresipi andinoziva vanofarira tinotarisira kunakirwa kuva neholiday yakanaka holiday yese panguva ino ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kuzimbabwe ndine group rehama rinonzi mahuza sisters masista anogara achifara tiri pamwe ndinoti christmas iri peiko ikoko kuzimbabwe vazhinji venyu ndaona makaungana kusanyati mukanakirwa pazuva ranezuro ndinotarisira kuti zvicharamba zvichienda zvakadaro ndichida kukwazisa futi nehama dzisina ruzha vana nozi vana nozidilo vana notando vana nonweva vana tula nana sekuru ivhanzi ikoko ndinoti nakirwai atipa kunakirwa ipapo musazokanganwa kusiya mari dzevana dzeschool fees nokuti hatidi kuzohonzwa mafoni calls maakutifonera muchiti tashoterwa nemari yevana aiwa farai nesu tiri kufara tirangarizani neminyengetero nesu tinenge tichinamata tichitenda mwari vatipfu2017 tichitarisira kuti vanotipinza mugore ra2018 takatarisira zvidafudaf kuti tisawana mablessings ari kuuya double ndo zvatinotarisira aiwa muve nenguva yakanaka
maita zvikuru nekutibata kuno nditanga nemapfumo ndiri kubotswana kugaborone ndoda kukwazisa nekuwisha vanhu vose vemazimbabwens nguva yakanaka takatarisira nyika yedu tichabudirira zvakanaka tinotenda zvikuru nenguva yose and all hard working zimbabwens wish you the best thank you very much happy merry christmas and happy new year bye
tinogamuchirai vana vemuno muzimbabwe nenguva ino yechristmas ndotwa tapiwa makoni ndikutaura neni ndiri kuaustralia kupeth tinongori musizeni yedu yechristmas tirikufara tirongova nehama neshamwari tichigocha tichiona kunaka neruoko rwamwari tichingotenda mwari negore ranga tinaro iro ranga riri gore rakanaka zvikuru of course vamwe you might have not had the best year but tinongotenda mwari kuti next year will be a better year kunyanya ndichada kungotenda shamwari hama yekutinamatira nekuvava nesu uyezve tichangoencourage vana vezimbabwe kuti rambai makashinga nguwa ino ya tiri, nguwa ye Christmas. Zvakawanda zvinoitika, vanofamba mumugwagwa, musanyanye kudhiraivha makamwa doro. But kuva to avoid drink and driving. Chingokuencourage ichiti rambai muchiita zvakanaka, endai kumachechi, sanganai nemhuri dzenyu, farai. Rema presence, let the joy ive ichiwedzera mhuri dzedu. And kune avo who are not with their families, tinongokuencourage kuti just look for one vamunoenda kunoona shamwari, uyezve vari kumadiaspora tsvagai shamwari dzamunongosangana kwamuri koko, mogara moona ukuru hwaMwari. And changokutione vhesi renyu rongoti Jehovha ndiye muponesi wedu, anotiitira zvakanaka nguva dzose. Changokuencourage vana veZimbabwe, uyezve even tichipinda mugore rakanaka, ngatipinde tine mufaro, tine tarisiro, tine shungu dzekuti tichaita zvinhu zvakanaka. Ende richava gore rakanaka, tichingoramba tichiona ukuru hwaMwari mukati medu. So ndinongokuencourageai, tinokutendai nenguva ino yekutiteerera paredhiyo yedu inoyi, tichingoti Mwari aramba achikuitai zvakanaka. Ende muropafadzwe, muine ruzororo rakanaka sevana veZimbabwe. Thank you.